Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
ngana zvakare manhero anhasi kuri musi wemugovera ndira 15 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri webato rezanupf vaemarson Munangagwa vanoyambira nhengo dzebato ravo kuti dzichenjerere masangano akazvimirira. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chabudiswa mumakundano eAFCON 2021 nechimbichimbi chichisiya mibvunzo mune ramangwana racho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu 16 kana kuti 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu 553 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine 237 kana kuti 5238 uko vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru 225 zvine 6,037 kana kuti 225,637. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava 4,000,015,215 kana kuti 4,199,215. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pa 23,224 zvine 564 kana kuti 3,224,654. Vabayiwa nhomba yechitatu vave 25,000 zvine 605 kana kuti 25,085. Uwandu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri webato rezanupf vaemarson Munangagwa vayambira nhengo dzebato ravo kuti dzichenjerere masangano akazvimirira munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura musangano wepolitibhiro kumuzinda webato ravo muHarare nhasi, vaMunangagwa vati nhengo dzebato ravo dzinofanirwa kungwarira masangano akazvimirira nevamwe vasori avo vasingadi kuona Zimbabwe yakasununguka, vachiti masangano aya ari kuwanda nenyaya yekudzidzisa veruzhinji nyaya dzekuvhota.
Let us resolutely guard against civil society organizations and other agencies bent on advancing the neo-colonial and imperial agenda disguised as voter educators.
Tinofanira kungwarira nekuzvichengetedza zvakasimba kubva kumasangano akazvimirira nekumapoka ari mushishi kutungamidza zvido zvivapambi pfumi vachiri kuda kuramba vachipamba nyika yedu.
Asi murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum unova mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu vawilbert mandinde vati havana chinangwa chekuve hurumende uyewo vanokatya madzwa nekutya kunoita bato rezanpf masangano akazvimiririra vamandinde vakurudzirawo bato iri kuti rishande pamwe chete nemasangano akazvimiririra
saka kuti mungotarisa kuti ivo vemango apa vakatopiwa futi mvumo kuti vachati chii zvinhu zvototikatyamadza kuti vanotyei pane chokwadi chavanotya here kuti vanhu vemango tichanotaura kune vanhu zvinofanira kuti zvizivikanwe nevanhu isu tinoita basa redu noti muchihwande hwande asi pachena nokudaro toti hapana chekutyira mango ngavashande nesu
vamunangagwa vatiwo vanoda kuti bato ravo rikwanise kuhwina sarudzo dzemabielections pamwe nekutora zvigaro zvaive nenhengo dzemapata anopikisa vakurudzira nhengo dzavo kuti dzienderere mberi nezvirongwa zvekukwezva vavhoti vachiti vanoda kukunda zvine mutsindo pasarudzo dzemabielection pamwe nesarudzo dziri kutarisirwa 2023
tinoda kuvashasanga pamabielections
vayambirawo nhengo dzebato ravo idzo vati dziri kukonzera nyonga-nyonga pamwe nekusawirirana mubato vachiti avo vanoda kuparadza bato iri ndo vachazoguma vaparara vamunangagwa vakatomisa basa vaimbova gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaowen mudhanqube avo vainzi vaikonzerawo nyonga-nyonga kunyanya mudunhu remidlands vamunangagwa vatiwo vari kushushikana nemafashamo emvura kune dzimwe nzvimbo vakakurudzira vanobatsira veruzhinji munguva yenjodzi dzakadai vecivil protection unit kuti vagare vakagadzirira kubatsira vanenge vawirwa nedambudziko iri vakurudzirawo vasina kubayiwa nhomba kuti vabayiwe vachiti nyika ine nhomba dzakawandisa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Vatungamiri vemapato ari mugungano rePollard vakasangana nezuro muHarare kuti vakurukure nezvine chekuita nesarudzo zvavanoda kuti zvivandudzwe sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Mumwe wevatungamiri vari muPollard vari mutungamiri webato reNationalist Alliance Party vaDivine Hove vanoti vakawirirana pazvinhu gumi nezvinomwe izvo zvakaiswa pabepa zvakasainiranwa pasi zvavanoda kuti zvizove mutemo. Vahove vanoti vanoona zvavereranwa izvi zvichipinda mudare reparamende zvichitambirwa nekupasiswa kuti zvive bhiri richazove mutemo sezvo ZANUPF ine huwandu muparamende. Vatungamiri vemapato gumi nemashanu vakapinda musangano uyu. Uyo mutungamiri wezanupf vaemarson munangagwa vakanga vakamirirwa navapatrick chinamasa ngatingwei hurukuro yataita navahove pamusoro penyaya iyi
vanotungamira mapato ari mugungano repollard vasangana muHarare kuti vakurukure nezvemaelectoral reforms ayo akatarisirwa kuti ange ave mutemo wenyika panozosvika sarudzo dza 2023. Saka uyu musangano wepiri unotevera uyu wakaitwa muna December, I think it was 17 December. Saka uyu wanga uri wekunyatsotsvenenzvera zvakawirirwana musi wa 17.
Nhengo dzePollard hadzisi muparamende, izvo zvamawirirana izvi zvinozove sei mutemo?
Sezvo tichiziva kuti vazhinji vari muPollard havasi muparliament. Asi ZANUPF ine majority muparliament pare zvino zvinorevazvo kuti zviri nyore kuti izvozvo zvawirirana zvaiswa pabepa zvikasainiwa pane nzira dzinoita kuti zvisvike kuparliament zvigoita bill rinozoita kana kuti maamendments electoral act anozoita kuti uve mutemo unozoshandiswa pamaelections a 2023 zvichienda mberi.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamanyorerana pasi zvamawirirana zvamuruda kuti zviiswe muelectoral act?
Kana ndichiri kutondera zvakanaka, there were about 17 amendments dzaproposwa. Zvakakosha zvacho zvimwe ndezvekuti, for example, panyaya anonzi maassisted voters panofanirwa kuitwa form kana gwaro rinosainiwa neiyeye munhu ari kuda kubatsirwa kuvhota. Paitwa proposal zvekare yekuti munhu 1 anokwanisa kubatsira munhu 1 chete. Pane zvemamwe maproposal aitwa yekuti ma election results pari zvino mutemo unoti izvo panofanirwa kuti ma results announce within 5 days. Saka pawirirana kuti paite proposal kuti ireduce from 5 days to 4 days. Pawirirana zvekare kuti paya panoitwa inonzi nomination court inowanzoitwa musi umwe chete. Pawirirana kuti ngaiite for a whole week. Pawirirana zvekare kuti zeki pave nemurau unoisunga kuti ipublishe mazita emacandidates anominatewa media yakafanana nema TV kana nema newspapers nekuti pari zvino mutemo unoti izvo vanhu vanominatewa vanofanira kupublishwa mugazeti.
Mumwe vatungamiri vari muPoland vari mutungamiri webato reNationalist Alliance Party vaDivine Hove vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora raramba mashoko ekuti mubato iri maita kusawirirana. Zvakasvitsa dzimwe nhengo dzebato dzakambenge dzati dzinoda kuzokwikwidza mumabyelections kuti dziturure mazita adzo dzichibuda muurongwa uhu. Bepanhau reSouthern Eye rinoti madzimai mana anoti mai Dorcas Nyoni vemuward 19 kumagwegwe, amai Sheila Musonda naamai Eninyati vekumakokova ward 8 naamai Sibusisiwe Adams vekumupopoma ward 9 vakanyorera bato iri vachikurudzira kuti mazita avo abviswe pavanhu vari kuda kukwikwidza. Bepanhau iri rinoti madzimai mana aya akaratidza kuti ari kuchikwata chemutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Studio 7 yakundikana kubata madzimai mana aya kuti tinzwe mativi avo. Asi mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti semaziviro avo madzimai mana aya achiri nhengo dzebato ravo uye bato ravo harisati raita urongwa hwemaprimary.
Chokwadi riripo nderekuti hakuna candidate yawithdrawer kubva mubato redu reMDCT richakwikwidza riri MDC Alliance. Zvaitika ndezvekuti kune vanhu vangavanyorera province yedu yeMDCT kuBulawayo vachiapplya vachinyora zvikumbiro zvavo kuti vaite macandidates. Vanhu ivavo vanyorera zvese province imwe chete vaakuchiti ivo aiwa havachada kuti vakonsidhiwe kana kuti vatariswe kune vavo vanenge vachizoita macandidates.
Ndevapi vanhu ivava vakanyorera kuprovince vachikumbira kuti vabviswe mazita avo?
Wati yakaita sewati 8 kwaka withdraw application ya Mankomo kana kuti ya Musonda vanga va applya vari ivo 8. Saka ku withdraw application kwavaita kwasara vamwe 7. Bato richazotarisa kuti pa 7 idzodzo ndiani angaite candidate. Toenda kupumula kuna Dorcas Nyoni aka withdrawo vanga va applya vari 4. Saka kwasara vaka applya 3. Bato richatarisa futi ipapo. Toenda kumupopoma kwa Sibusiswe Dina Adams vanga va applya vari 6. Saka kubuda kwaita Dina Adams goreva kuti kwasara maapplicants 5. Tichiri kuenderera mberi nebasa rekutsvaga kuti vachaita vamiririri vebato ndava nani. Saka vanhu vawithdraw vango withdraw chikumbiro chekuti vatarisirwewo nevamwa vanga vasiri macandidates vanga vasati vapinda muprimary election.
Saka munotarisira kunge mapedza kutsvaga vachakwikwidza vachimirira bato musarudzo idzi riini?
Target yedu yekunge tapedza macandidates ese kwatichafilda musi wa 17 January. Asi sezvatinoziva tese nomination season the 26th. Saka kana tatadza target ya 17 January totarisira kuti at least kuchinoti 20 January tiketane macandidates kunzvimbo dzese kwatiri kufilda sepad.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vari parunare kuBulawayo yone Studio 7. Yasvika nguye kuti tipinde muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
ndine kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mugoni vari kuBotswana vari kuyambira ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vasati vafamba kubva muZimbabwe kana kune dzimwe nyika vawanikwe ivo vachikoshesa kuongororwa denda reCOVID-19 sezvinokurudzirwa nemapazi ezveutano pasi rose. Amai Mugoni vanopa nhoroondo yekufamba kwavakaita vava kubva kuZimbabwe vachidzokera kubasa kuBotswana.
Maswera sei. Ah, tati timbosheya tikatsirane pachirwere ichi chiri kuCOVID ichi. Asikana ngatione kuti chero tichifamba kuenda kumusha tibva kwatinobva zvikuru sei isu tiri munyika dziya dzinoti tinogona kunge tichidumburira nenzira dzisingatendedzwi. Asi ngatifambei takaongororwa tione kuti tawanikwa tisina here chachwana weCOVID. Nokuti dzimwe dzenguva tinogona kuti tiri kufarira kuenda kuvana vedu isu tichifarira kuenda kunourayisa vabereki nevana.
Imi makazoziva sei kuti mabatwa nechirwere ichi cheCOVID-19?
Inini ndiri kutaura nezvandakasangana nazvo. Takaenda kumusha, takaenda zvakanaka, ndaitwa maPCR angu ndibva kuGaborone ndikaenda kuZimbabwe. Ndikasvikawo zvakanaka, ndikafara, tikaita Christmas, tikaita pakundodzoka. Takatestwa musi wa29, tatestwa musi wa29, takanzi negative. Ndikapinda mubhazi musi wa30, ndakatestwa kumasikati. Ndasaa takabuda zuva rodoka ndichimuka ndichipinda mubhazi ndichifamba ndakasvika zvakanaka kunoku. Asi ndakasvika veiwane musi wa31 kuma1 AM ekupinda mu31 ndadaro ndakaswera kwakumamhiro kuti vanhu paya pavari kugadzirwa tiri kugadzirwa kuti New Year's Eve. Handi pakangosimuka musoro mwandakanzwa from nowhere. Musoro wakandirwadza zvekutadza kuziva kuti chii chakuitika. Handina kurara makuseni ndakamuka ndichifunga kuti kuda zvinoita napamwe. Pandakanzwa kuti kana simba chaiyo kufema munhu dzangu idzi dzanga dzaakubhuruka kunge dzakatutirwa madhaka idzi. Saka dzimweni dzenguva ndakazoenda kukliniki ndobva ndanobatsirwa ikoko ndokuzochitestwa ndokubva ndawanikwa ndiri positive. Zvakandinetsa kuti ndionzi positive ini ndabva ndakatestwa ndisina. Saka sometimes togona kuti iye suvamwe tinenge tanopinda nenzira dziya dzisingadiwi dziya tichiti hatisi kuda kubhadhara mari dzekutestwa maCOVID. Nii ndinoona sezvine risiki nekuti you never know mwengu wakamira sei. Sometimes waakunopinda wakadaro bhazi zvese rawakwira iro kana vanenge vaita munyama vanhu vese vanoafektika nokuti mabhazi aya mamwe acho atombovhurwa mahwindo haritovhuriki hwindo rinenge rakangonzi ba tichifemerana imomo tozadza bhazi rese chizvinhingiriki neCOVID kusvika pakuti zvichaita munyama umwotorwa upenyu hwake. Saka ngatigadzirirei tingwaririri asikana tigone kuedza kuona kuti tizvidziviririrewo. Hongu hakuna anogona kuti akangwara kuti azvidzivirire asi tikangopotawo tichiti kana tichifamba kana kwatinoenda tigone kuongororwa.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mugoni vari ivo kuBotswana kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu icho tinokupai vhiki rega rega. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda iri reCOVID-19 richiri rakapfunya chisero pasi rose. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chemadzimai.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives chamuri kupakurirwa naRay Choto weStudio 7.
Ndino kuchinganidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipihwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nenhengo yeMDC Alliance uye vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero haruzivi ishe, avo vanga vari muusungwa kwemwedzi inodarika gumi. Tinokutambirai nemufaro pachirongwa vaharuzivi ishe.
Aiwa, tinotenda nekutunzwa pachirongwa chenyu.
Manga muri muusungwa kwenguva yakareba, mungatiudze kuti zvinhu zvaka zvakamira sei?
Zvinhu hakumira zvazvakaita anga ari tingati akari manyamamire nerongo.
Maibatwa zvakadii pamanga muri muusungwa?
Vachirongo kunyanyanya emuZimbabwe mamiriro awo haana kumira zvakanaka. Chinhu chinoratidza chekuti hatinga zvinyanya zviri kuti titi kusiyana nedzimwe nzvimbo vanobatirwa ntongono, asi inyaya yekuti anoratidza mamiriro akaita ugari hwemuZimbabwe, mamiriro akaita utongi hwemuZimbabwe, sokunyanyanya munhu anenge akaita seni wekuti anenge avharigwa asina mhosva yapara, asi inenge iri nyaya yekuti mafungiro angu nezvandinenge ndichiita mukukwira kodzero dzevanhu ndo inenge iriyo mhosva yandinenge chinzidaunzirwa muchirongo. Saka marwadzo anenge arimo akaoma, asi tinotenda nekuti chimwe chakazvinibatsirawo yanga iri nyaya yekuti rutsigiro rwandaiwanawo kuruzhinji rwezimbabwe nevari kunze, uyewo nevamwe vandaiva navo mukati momo vakandibetsera kurerutsa, asi zuva rimwe nerimwe makaoma.
Makanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kakati wandei, mainzwa sei pamanyimwa mukana wekuti nge muchibhadhara mari yechibatiso?
Zvinhu zvinorwadza pakuti ndakasvika panguva yekuti inini ndanga ndisingadasi kutaka ndichabuda rini, so ndakasvika pakuti tariro ndaiva nayo yekuti ndinobuda, asi kuti rini ndo zvainya kuti ndinobuda nezvati handichazobuda zvangu, asi kuti zvarini ndo pakanyanya kuoma. Asi ndakaziva kuti inini semunhu asina mhosva yapara aiswa munonzvimbo yekuti ndinge ndine mhosva yandapara ndichiramba kudibudiswa painzvimbo hwakaoma, ndaitozongoona kuti zvinhu izvi ndakazvisharira ndega and uye nerutsikiro rwandaiwanawo ruzhinji rwanga vari panze, ndakaona kuti hondo yandinayo haisi hondo yangu ndega, ihondo yenyika yese, ihondo yeruzhinji nevamwe vasiri muno munyika vanenge vachihwira kuti kodzero dzevanhu vanga vachiwira kuti zvido zvevanhu zvinge zvichiitiwa. Saka kunyimwe kwandaitwa kuti ndibhadhare mari yerubatiso zvakatondisimbisa. One, zvaitondipa ushingi hwokuona kuti muchirongo munotogara vanhu and muchigara vanhu munotozobudiwa.
Mungaudze vateereri vaharuzive ishe kuti zuva renyu rega rega rainge rakamira sei pamanga muri mujere?
Jere makaoma kunyanyanya panguva yandakapinda maamakazari sekwandagara inini kubadiglas section mumunonzi munogarwa navo yakaipisisa. Chekutanga nechekuti tatakawandisa taifanwa kunge tiri 300 asi taitodarika 700 vanhu vaigara imomo. Pezuva ndakabuda taitodarika ku750 namba yavanonga vari we756 to be specific. Saka zvinhu zvakaita sepekuvata nemakatsikirana semakomso zvimbuzi zvaigara zvichivharika nekuti mushandiro wazvo zvei zvava kuremera, mvura inenge ichinetsa kwava kusinga, so kuti unzwa wana mvura chere kukesa inenge iri hondo huru yavanonga vaita. Tobvako toenda chiro kuchikafu chinenge ichipiwa hurumende iri kutadza kuti inge ichipa vanhu zvinhu zviri mumutemo muprison act zvavakanzi vakakodzera kuti musungwa anga achidya haisi kukwanisa zvinhu izvozvo zvekusvika zvekuti munotozoona kuti pamwe munogona kutodya chero muriwo usina kana mafuta nemunhu sadza racho mee muchingoona kuti handingazotadzi kudya kana mudumbu maita gomba rofungwa kuti rifako. Even zvigwere zvakaita sana pelagia zvaisiya zvirimo mumajeri.
Pamakapinda mujeri makatambirwa sei nevamwe vasungwa?
Chakaita kuti jeri rangu ndikwanise kunyatsoridhonza zvakanaka, vasungwa vazhinji vakanzwisisa mukoma kuti inini handina munhu wandadira, handina munhu wandatadzira, handina mutemo wandachikora, asi vakaziva kuti kupinda kwandaita mutemo ngenyaya ndokugura kodzero dzavo. Uye pataita tichionesana vakatozoona kuti ivo nyange mhosva dzavari kupara imhosva dzekuti vari kushaya, vari kushaya mukana wekuti vanyatsorarama upenyu hwakanaka, vari kushaya mukana yakaita semabasa, vari kushaya mukana, vakatoshaya mukana izvo nekuti vawanewo dzidzo kuti vakwanise kubudawo kunze kwenyika vanoona mabasa nemusoro sezvinoita vamwe. Saka mhosva dzavanonga vachipara mukati zvazhinji imhosva dzekuti vawanewo uraramo. Saka vandaigarisana navo vazhinji vacho vaitotsigira uye vai tunitambira shakanata.
Au vanga vari va makomborero haruzive ishe nengo ye MDC Alliance uye vari murwiri wekodzore dzevanhu vachitaura vari parunare vari muHarare muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno machipakurirwa neni Reichoto ndiri muWashington DC.
Tinotenda Reichoto nekuchipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinenge tichikupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe cheMawarriors chabudiswa mumakundano eAfcon 2021 nechimbi chimbi chichisiya mibvunzo mune ramangwana racho. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nyika yese iri kushamisika kuti maWarriors akarohwa nemaLawi, iyo vanotarisira pasi pasi uyezve isina dzita rakasimba munhabvu muAfrica. Kurohwa uku kwatsvitsa kumagumo nzira yemaWarriors AFCON 2021, sezvo vasingakwanise kubata Guinea neSenegal kana kudarika Malawi mumutambo mumwe chete watsara. Muteveri weHighlanders vasimbai mahachi vanoti vari kushaya kuti chii chaicho chakarohwa Zimbabwe pamutambo uyu.
Zimbabwe here munyama here shonga here kana chii asa zvarambe.
Veruzhinji vari kunenedzera zvakasiyana siyana kuti ndizvo zvakanganisa kubudirira kwechikwata ichi icho chakarohwa zvekare 1-0 neSenegal mumutambo wekutanga. Vadzimwoyo veCAG Africa Sports vanoti murayiridzi wechikwata ichi Norman Mapeza akarasika mukusarudza nekuronga vatambi vake.
Dai pakaitwa dzimwe nhanho nevarayiridzi vedu veMawarriors zvimwe tingadai tokutotaura zviri nani. Pakangoona kuti Malawi yakutungamirira, ndoona sekuti varayiridzi vangadai vakatobva vachimbidza kuti vachinja vakomana vekumberi. Pachine nguva ana Zemura vaitaisirwa nevakawanda nana Mahachi vakazopinzwa. Pavakapinda vakatopinda vane moto chaiwo, zvokuti vakapinda nguva ichiripo. Zvimwe tingadai tokutotaura zvimwe.
Murayiridzi webasketball Edmond Mutetwa anoti Mapeza akundikana zvekuti ino yave nguva yokupa mumwe murayiridzi basa iri.
Norman Mapeza is a failure yangu vachitarisa makochis akaita sana Rafa Kaondera, totarisa makochis mamwe akaita sana Lloyd Mtasa. They are better coaches. No men, mukapa ana no men wagara nemari yavo kudhara, saka kuina kusaina zvakangofanana. And no men is a failure, you must go.
Vaimbove mubhodhi reCapes United vaWellington Chando vanoti Mapeza aifanira kuve akatambidzwa komiti yevarayiridzi kuti imubatsire nemazano.
Takambotaura nyaya sekuti dai ZIFA yaisa a technical department ine vanhu vaya vakaita sana vamaremo vanogarira sana Charles Mushauri. Zvinhu izvozvo zviri very important kuti makochi edu kudhara dhara vanoziva tsoro dzacho dzinoitika kana takusvika pamastages akaita seya.
Asi aimbotambira Acadia United Danny Jim ane mafungiro ake achiti aiziva kuti hapana chainobuda kuCameroon nekurwisana kuri kuitika mutungamiri wenhabvu munyika.
Hakuna order marizauti anogobuda sei ivo vakuru vakuru vacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi. Saka kusava neorder ikoko ndokwaita kuti marizauti asabude. Hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
Aka kaveke chichanu Zimbabwe ichibuditswa munharaunda yekutanga kumakundano eAfcon aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.